Yo, Mr. Next Level, Mr. Next Level.
The big voice.
I'm a longer with a guy, power is there. One of the genius to Mona was in a bus to post on a rage, she'll have been it was there.
I'm
a longer. Well, that's why you can keep people talking about either positive or negative.
Yeah, Desenyu, isiso trimatsaka, ndime vanhu vasvinu, pantana nering, pamino, wakagadzira list rimaliriso kasandisa uri musatanista naga ektonge mwana kutandikurakidze kuti ndiri beast, udondakidza chira isisi reweche therapist, makasafeda mapere yu ndi muchona mbona palist therapist, flower, ndiri munhu ndombosangana nemakato kana ndakufambira nyaya kumoski, then pasat. Nandrambe bingo you don't defeat the dad so can do no get goro for their passata pack the path to stop people no don't stop start up no don't start 3AK47 tinye pera kuvata kuzongodoni docha petsira vabata shonga dzavo dza expire nga vastangidza kusota snoita botiri kunyure mvura inopinda mariri asi pamusoro pemvura boti ndopari no flota botiri kunyure mvura inopinda mariri pamusoro pemvura boti ndopari no flota usaiso nokadakwa mupenyu zvinodakwa tikazviona tiri pwere weshe padzaikako pane vaizoti
nangwa mabirira dzakwenda nezveshe
dzangu ndomboshandisa hasha ndikaya kubuditsa pfuti ndoti mundikwanire mukwasha asi matsaga ndomouraya nenyasha flower masaga nondiombera vakwasha wagwani musoro pangu bebrangu riri kucomment section apo ndichitukwa hangu ehe ndiri kudo ende ndiri kudo wangu nemabista yatingaite rudo ndiri gang bvunzekana j Every day, Mirse, Mugushke, I'm finding a way. Kuloka to next level, could be enemies away. Talk about in the beauty, I turn on my x-rays. Yeah, I'm Gaboga Daroise.